Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wemuvhuro mbudzi 30, 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu anofa nechirwere cheCovid-19 kumaTheberland South neZuro, vamwe vanhu zana nemakumi maviri nevasere vachibatwawo nechirwere ichi munyika. Basa rekuburitsa vanhu vanodarika makumi matatu vakadhirikirwa nemugodhi weRunmine kuBindura roenderera mberi, asi paine njodzi huru sezvo mumwe aibatsira akafa mushure mekudonherwa nedombo uye ave kuvigwa nerubatsiro rwehurumende. Amai Mary Mbayiwa, vanhu vamudzimai wemuteedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vavari kunetsana navo vopinda mudare vari muambulance nhasi mushure mekunge mutongi ati vasungwe kana vasina kuuya kudare redzimhosva nhasi. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yeuori yavari kupomerwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 hwakawedzera neZuro mushure mekunge mumwe munhu mumwe chete afa kumaTheberland South. Vanhu vafa pari zvino vave mazana maviri ane makumi manomwe nevatanhatu kana kuti 276. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwatangawo kuwedzera zvakanyanya, uye vanhu zana nemakumi maviri nevasere vakabatwa nechirwere ichi neZuro uye vose vakachitapurirwa munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vave zviuru zvipfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu kana kuti 9,950. Vanhu vapora vave zviuru zvisere nemazana mana nemakumi masere nevaviri kana kuti 8,842. Vanhu vachiri kurwara churu zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 1,192. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nechiuru zana kana kuti 2.1 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nechimwe nemazana manomwe nevasere kana kuti 51,708. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matanhatu nemaviri ane zviuru mazana matanhatu kana kuti 62.6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vave kuda kusvika zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nemasere kana kuti 267,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nematatu kana kuti 13 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. Asi vapora vachidarikawo mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million. Basa rekuedza kuburitsa vanhu vanodarika makumi matatu vanofungidzirwa kuti vakafa pakadhirika mugodhi weRunmine kuBindura riri kuenderera mberi. Asi mumwe aibatsira mukuedza kufukunura vanhu ava anonzi akawirwa nedombo ndokufa uye ari kuvigwa achibatsirwa nehurumende. Nonurai jena akashanyira nzvimbo iyi ndokuti panyaya inotevera.
Va Blessing Berry vakapa vachedza kuisa pombi yekukweva mvura panzvimbo yakadhirikirwa vanhu vanofungidzirwa kuti vari pakati pemakumi matatu nemakumi manomwe. Mumwe aishanda navabere vamunashe kanda washika vanoti vabere vakadonherwa nedombo vachibva vadonhera mumugodhi.
Tainoisa pamvumu kana yakumusoro kwenhirini isi tingachakwanisa kutikukweva tainoidzikisa tichisa takava kumanhi takamuisa palevhu yakadzika takapinda pasi mumwekomana nezuweri ndobvata alaiti hasinyatsa kupenyeka zvakanaka saka madima tichiita patinonyatsa kuti tinyatse kuona patinoisa pamvu patakadzika chinoisa pambi yapasi pane hefa rakadonha kubva mudenga paradzoka kuno rakarowa wele achibva anowira mumvura ndobvafira ipapo.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi kana kuti Civil Protection Unit munyika vaJonathan Ngomo vanoti sezvo mutemo uchibvumira vanhuwo zvavo kubatsira panenge paitika njodzi hurumende inosungirwa kubatsirawo pakuvigwa kwavabere.
Mukatarisa mutemo wedu weCivil Protection Act Section 41 unobvumidza kuti mavolontiya anga aripo vachibetsera aitsa vanhuwo zvayazotiwana sekuziva kwangu kana munhu anga ari volontiya temo unoti tinofanira kumubatsira kana asangana nenjodzi yekukuvara kana yekurasikirwa noupenyu.
Patabvunza kuti vave pachinhano chipi mukuedza kufukunura vanhu vakadzirikirwa nemugodhi vangomo vati pari zvino vachiri kurwisana nekukweva mvura sezvo mugodhi uyu wanga wave nenguva yakareba usingashande.
Mashafu aishandiswa nerainmine kubva payakatanga akadzika zvikuru saka nemvurawo yanga irimo semugodhi wanga usingasenzi kwenguva yakawanda. Mvura yakawanda saka bishi riri kuitwa pari zvino kuedza kuburitsa mvura yese kuti vanhu vaone kuti vangabatsira vanhu vari pasi sei.
Amai Senzeni Nyengeta vanoti mwana wavo vatichaona Nyengeta mumwe wevanhu vakadzirikirwa nemugodhi.
Uyu munhu ari mukati mwana vangu kazvara vana vangu vakawanda saka handiye ganga asara pavana vese.
Mumwe wavechidiki mubhindura vanyasha moyana vanoti dambudziko iri raratidza kuti hurumende haina kugadzirira matambudziko akadai sezvinotarisirwa.
Saka hurumende inofanira kuva nemari yainoisa aside yekubatsira kana tichinge taona madisasters akadai swaya. Saka chichemo changu kuhurumende inofanira kuva iri national disaster onei manhamba asari kutaura nezvavo.
Asi vangoma vanoti hurumende yega haingazvikwanise vachiti vemakambani akazvimirira vanofanirwa kuisa misoro pamwe chete nehurumende kugadzirisa matambudziko anowira vanhu vasingafungire. Amai Nyengeta vanoti nhamo yekushaya basa ndiyo yaurayisa mwana wavo zvisinei kuti anga akadzidza.
Akatodzidza kutosvika form 6 akaenda kuyunivhesiti asi akashayiwa basa rekuita kuti araramise mhuri yake sezvo anga aroora ini handaikwanisa kumuchengeta nekuti murume wangu ashandiwe.
Mashoko aya atsinirwa nemukuru wesangano rinoona nezvekucherwa kwezvicherwa reCenter for Natural Resources Governance vafarai maguhu. Vamaguhu vanoti vanhu vari kuchera goridhe havana unyanzvi hunotarisirwa izvo zvave kuita kuti vakawanda vafire mumigodhi.
Mamaini ivavo aakutorwa vari kugadzirawo makambani avo emuno vaakuti isusu ndisu taakushanda neredwing mine. Vanhu ivavo vanenge vasina unyanzvi hwekuchera goridhe asi vanhu vari kuona mukana wekuti kubva kwaita kambani iyi kana kuti kusashanda kuri kuita kambani iyi kunondipawo mukana wekuti ndikwanise kuwana chouviri.
Hatina kukwanisa kutaura nevakuru veRand Gold Mine sezvo nhare yavo yanga isiri kudavirwa kumahofisi avo ekuHarare. Kambani iyi haina mahofisi muBhindura. Ndakamirira Studio 7 muBhindura, ndini Nunurai Jena.
Amai Mary Mubayiwa, mudzimai wemuteedzeri wemutungamiri wenyika wavari kunetsana naye vaConstantino Chiwenga, vaenda kudare Ramija Street vari muambulance nasi mushure mekunge mutongi vangoni nduna vati vasungwe kana vasina kuya kudare kunyangwe hazvo gwetaravo amai Beatrice Mutetwa vanga vati vari kurwara amai Mary Mubayiwa vari kupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisira yekuda kuponda kubudisa mari munyika nemukoto uye kurova mudzimai aichengeta vana vavo Mutongi vatrainos utawashe vazobvisa samanisi rekusunga amai Mubayiwa mushure mekunge vapinda mudare vari pawheelchair amai Mutetwa vakumbira dare kuti rizonzwe nyaya iyi musi wa28 ndira sezvo vati amai Mubayiwa vari kuda kunorapwa kunze kwenyika mune dzimwe nyaya dzange dziri mumatare Dare Ramija Street raramba kupa meya weHarare vaJacob Mafume vanova nhengo yeMDC Alliance mukana wekubvisa mari yechibatiso vaMafume vave kutarisirwa kuendesa chikumbiro chavo kudare repamusoro vari kupomerwa mhosva dzeuori Tichiri mumatare mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nemutedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJob Skala vamiswawo pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupirigura hurumende iyo vari kuramba vaskala vanzi vadzoke musi wa11 ndira gore rinouya uye vangarivhume vachinzi vadzoke musi wa15 ndira Vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutanga nhasi kupiwa gwaro rinotarisa nyaya dzakakosha kusanganisira dzekudzivirirwa kwenyika kekutanga kubva zvavakasarudzwa musi wa3 mbudzi Nhasi vaBiden nemutedzeri wavo amai Kamala Harris vari kutarisirwawo kudoma vachatungamirira bazi rezveupfumi Masangano enhau akasiyana-siyana anoti NIRA tandem ndiye achatungamira hofisi yebudget kumuzinda weWhite House amai Cecilia Rose vari sachigaro wekomiti yezveupfumi nezuro vaBiden vakadoma chikwata chemadzimai chete kuti chitungamire bazi rezvekubudiswa kwemashoko kuWhite House amai Kate Bedingfield ndivo vachange vari mukuru mubazi iri vachitevedzerwa namuzvare Karine Jean-Pierre Urongwa hwekuendesa masimba kuna vaBiden wakatanga zviri pamutemo svondo rapera mushure mekunge bazi rehurumende reGeneral Services Administration ratenda kuti vakakunda musarudzo Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiri kuenderera mberi vachipikisa kukunda kwavaBiden mumatare Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadzikamai bere vanoti kunyangwe hazvo vaTrump vari kuda kuramba zvakabuda musarudzo zvinonetsa muAmerica kuda kuti munhu arambirire pachigaro sezvo kuine mapazi akasiyana-siyana anoona kuti utongo hwejekerere watevedzerwa
panhau yamataura iyi yekuchinja kwemasimba inotidzidzisa nyaya yekukosha kwakaita mainstitutions iya yatinoti iyo we need kuti tinge tichivandudza ma institutions kuti democracy iwanikwe ichishanda
izvozvo zvamuri kutaura zvakakosha sei zviri kuitika muAmerica tichitarisawo zvinoitika muAfrica nekuti tinoona kuti takawanda munoguma mane hondo chaiyo pakutambidzana masimba
matambudziko atinowana muAfrica ndeekuti tinowanikwa tiine ma big men nema weak institutions America yawani kwa ine mukana wekuratidza kusimba kwakaita ma institutions nekuti avawo vakadyiwa kuma elections vanowana mukana wokuenda kumatare edzimhosva matare odzimhosva wopa mutongo wavo pasina anenge akavabatira sando vapedza kudero zvikange zvanzi masimba ave kubva kuna vanhingi achienda kuna vanhingi toona zvekare kuti mapato ehurumende akaita kunyangwe semapurisa kunyangwe nemauto vanenge vava kuremekedza zvinenge zvakabuda musarudzo pasina vanozonzikwa vachiti ina handisaruti munhu asina kuenda kuhondo kana kuti nezvimwe zvakadero zvinhu zvakaita seizvozvo zvinopa chivimbo mukuti demokrasi tikakwanisa kuvandudza mainstitutions edu inokwanisa kutibatsira
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai bere vari parunare muHarare Vakare mbara munyika varikunyunyuta pamusoro pezvivakwa zvemuguta reHarare nemamwe madhorobha izvo vasingakwanise kushandisa nyore. Safari Njema anotipanyaya inotevera.
Babata nyaradzwa matongo. Avo vane cerebral palsy mugari wemusaningdale muHarare. Vanoti havasi kufadzwa nemamiriro ezvivakwa muguta reHarare izvo zvisati zvagadziriswa kubva nyika ichiwana kuzvitonga kuzere muna 1980.
Mudzimu kana wakupa chironda wati nundidzi kudye nzvimbo zhinji dzekugezera kana dzekuzvibatsira hadzina zvekuti ndinokwanisa kuva ndichizvitsigira ndakabatirira uye dzimwe nzvimbo hadzina pekugarira kana uchizvibatsira zvinofanira kuti zvicherechedzwe.
Mai Lucia Mambure vanotungamirira sangano rechenga wose revabereki vane vana vane cerebral palsy kuEpworth vanoti mitemo yekanzuru yezvivakwa inofanira kuvandudzwa kuitira kuti vakaremara vakwanise kushandisa zvivakwa zvepamba zvakatambanuka.
Kana tichifungidzira kuti inini handina munhu ane hurema pamba pangu, but ngatirangarirei kuti tese tiri kukura uye tinogona kurwara. Kana kutiwo ukasangana netsaona inokonzeresa kuti uve nedisability uchada kupinda mumba mako, zvinozokukostira mari yakawanda wakupwanya mudhuri kuti uchiwedzera dhoriya uchipinde kana kuti stretcher kana kuti chiwoka chikwanise kufamba kana mupassage.
Muzvina fundo Tafara Marazi avo vasingaone vanodzidzisa paUniversity of Zimbabwe vanotiwo nyika ino yasarira shure zvakanyanya zvichienzaniswa nenyika dzakaita seSouth Africa uko vakaita zvidzidzo zvavo.
Malift awo ese anotaura anoreketa tapa first floor, tabuda tapa second floor, tabuda tapa third floor. Pa airport paya. Asi ndatsoka kumusha muno. Ndonga ndakasangana nelift 1 chai chai ndakona inota. Endi inenge yakataiswa mwedzi uno nekudaigana chishandisa lift iyoyo. Marobots apata nedisaster. Nekuti hapana kana robot rimwe rinotaura. Kutongomira kunzwa kuti vanhu vakudarika wero darika.
Vamarazi vanoti vakaremara vanofanira kurwira kodzero dzavo vakabatana kuitira kuti dambudziko rezvivakwa rigadzirike.
Tingati ihonya kwese mukombe unoiburi dambudziko riripo rinobatana nevanotipa maservices iwawo vanoita semakanzuru nepazvinotaurwa nevakuru kuparliament zvichienda mberi ikoko ndo rimwe diviri. Isu vakaremara tine dambudziko. Tinoda kumira kuti zvese zvitwe kuti takavata.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti vari mushishire kuita kuti dambudziko rezvivakwa rigadziriswe kutanga gore rinouya.
Tinoda guta rinotaura nemunhu. Tinoda guta rinoita kuti unge richiziva kuti uri safe here kana kuti uri pari pakamanikidzana wofamba here kana womira. Tichange tichitaura nemainjinia edu kuti vatore technology iyoyi yatichipei yatitekesheri nekuchina kwese kuti tinge tichigadzira kuti upenyu hwevanhu hunge hwakanaka.
Vamafume vanoti mitemo yakanangana nemavakirwo edzimba pamwe nezvivakwa zvinoshandiswa neveruzhinji iri kuvandudzwa kuitira kuti vakaremara varerukirwe.
Mabuilding anovakwa mutown achange ane maremp. Mabuilding akudhara tichatarisa kuti maplana edu ainde kwavari vange vachigadzirisa nyaya dzemarembi wawo.
Bumbiro remitemo renyika pamwe nemutemo unobata nyika dzepasi rese weConvention on the Rights of People with Disabilities anotaura kuti ikodzero yevakaremara kuti vagare vakatambanuka mudzimba nekushandisa nyore zvivakwa munharaunda mavagere. Munyika dzakabudirira dzakaita seAmerica, mutemo weAmericans with Disabilities Act unosungira vemabhizimusi nenzvimbo dzinoenda veruzhinji kuti avake zvivakwa zvinokwanisa kushandiswa nyore nevakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Ipo zvino tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuIran nhasi vabatana mbuchema nyanzvi munyaya dzezvemanyuklia vahosen fahrizadeh avo vakaurayiwa nemusi wechishanu munyika iyi. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika iyi general Amir Hatami vati rufu urwu urwo rukunzi rwakakonzerwa neIsrael rwatopa kuti vanhu vemunyika iyi vabatane. Asi Israel inoti hainei nechekuita nerufu urwu. Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed vadaidzira musangano wedare reparamende wechimbichimbi apo munyika iyi muine hondo mudunhu reTigray iro riri kuti riri kuda kuzvitonga. Varwi veTigray People's Liberation Front kana kuti TPFL vanoti vakadonedza ndege yeEthiopia uye vakarwisawo guta reAsmara muEritrea iyo vari kupomera mhosva yekutsigira vaAbiy. Zvose izvi zviri kuuya apo vaAbiy vange vati vakunda muhondo iyi vachiti vatungamiri veTPFL vari kutiza pari zvino. Chirwere chegomarara remudumbu kana kuti colon cancer chiri kuramba chichitora upenyu hwevanhu vakawanda vakuru nevadiki. Chirwere ichi chakauraya vanhu vakaita sevaive mutungamiri weMDCT vaRichard Morgan Tsvangirai, vanorwira kodzero dzevanhu vaPatterson Dzamara, vaita zvemitambo vaLazarus Boora vaizikanwa nezita rekuti Gringo, mumwe aiita zvemafirima nemukurumbira pasi rose Chadwick Boseman wekuAmerica ainge ari mufirimu rinonzi Black Panther akafawo nechirwere ichi gore rino. Vaimbomirira Harare South mudare reparamende vaShadrack Mashaya Mombe vakabudawo pachena kuti vane chirwere ichi. Asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti chirwere ichi chinorapika chikaonekwa nekukurumidza navana chiremba. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Amai modzi nembiri mumwe vanhu vakabatwa nedenda iri asi vakakurumidza kunobatsirwa nenyanzvi dzinorapa magomarara mushure mekunge vaitwa operation yokubvisa bundu raiva riri mukati mematumbu avo.
Ndakaenda kwachiremba akandipa mushonga wokunyaradza marwadzo uye kuti mudumbu mufambe zvakanaka. Izvi zvakabatsira nguva diki asi zvakabva zvadzoka zvakare uye ndakatangawo kuita tsvina yema clothes Europa. Chiremba akandiendesa kundotarisumu vakaona kuti ndange ndine chuma mukolon. Ndakanzi ndioperetwe isa chuma. Vabvisa chuma vakaendesa sembo kundoongororwa zvakataridza kuti chuma iyi yanga ine cancer.
Amai chinembiri vanoti vakazoitirwa chirongwa chekuti vapiswe gomarara iri kana kuti chemotherapy zvekuti vatove nemakore manomwe vachirarama uye gomarara racho riri kuratidza sokunge ratoparadzwa rakapera nekupiswa kwavakaitwa.
Zvekare ndiri muchipatara pane vaiuya vachibva kucancer center vaiti kansela kuti tirambe tiri positive uye vaititaurira kuti torarama sei, tinofanira kudya chii, vachitaura kuti tinofanira kuexercise, tinofanira kuita kudya red meat shoma, tinofanira kudya mavegetables nemafruits akawanda, hatifaniri kudya maprocessed foods akawanda. Izvozvo ndakazviitevedzera.
Nyanzvi inorapa magomarara Dr. N yakabawo vanoti gomarara rikabatwa richiri kutanga rinokwanisa kurapika zvakanaka. Nekudaro vanokurudzira vanhu kuti vaongororwe nekukurumidza kuitira kuti vagorapwa denda iri risati radzika midzi.
Chirwere chegomarara kana kuti nhuta chinogona kubata chero umwe noumwe wedu. Zvakakosha kuti tive neruzivo maringe nekuziva kuti nzira dzinodzivirira chirwere ichi dzakamira sei. Zvakakoshawo zvakare kuti chirwere ichi chibatwe chichiri chitete kana kuti chidiki. Kenza kana gomarara richiri kutanga rinorapika kudarika kana radzika midzi kenza.
Dr. Nyakabao vanoti vanhu zviuru zvinomwe kana kuti 7000 vari kubatwa nemagomarara akasiyana siyana pagore munyika. Vachiti denda recolon cancer imwe yemhando dzemagomarara gumi ayo ari kunetsa vanhu pasi rose.
Kenza yematumbu makuru imhando yekenza iri mutop 10 yemakenza pasi rose. MuZimbabwe vana mazvikokota vanoverenga nezvekenza Zimbabwe Cancer Registry, vanobata cancer dzinopfuura 7,000, zviuru 7 kana kuti zviuru zvinomwe new cases pagore. Kana tichiti new cases tiri kureva vanobatwa necancer kekutanga. Apa tiri kutaura nezvevanoenda kuchipatara woongororwa, wonyorwa, tikazobatanidza newaya vasingaendi kuchipatara. Zvinobva taona kuti dambudziko redu rakatokura.
Muzvinafundo Hilda Matarira vari paInvest of Zimbabwe kubazi rezvidzidzo zvekuongororwa kweropa nezvimwe zvemumiviri yevanhu kana kuti Department of Chemical Pathology vanotsanangura zvimwe zvezvinokonzera kuti munhu abatwe negomarara remumatumbu makuru iri.
Tichino rwendo rwokuwana chaicho chaicho chinokonzeresa cancer, asi tinowana tichidzidza tichiita mazvidzidzo zvecancer tinowana kuti kuna anonzi ma risk factors ecancer iyi. Inonyanya kuwanikwa muvanhu vanosvuta fodya maningi, vanomwisa mwisa doro rakawandisa, uye inowanikwazve yatingati mumhuri hereditary family history ecancer.
Rama mazhinji anobatwa anopararira kunhengo dzemuviri dzakakosha pakurarama kwemunhu, zvokuti kazhinji kacho anozoguma ave kungopihwa mushonga yekunyaradza marwadzo kana kuti mushonga unonzi morphine. Dambudziko guru rinonzi riripo nderekuti vanhu vazhinji havana mari yekuAmerica inodiwa nevanotengesa mishonga yacho. Izvo zvinoita kuti vashaye mishonga iyi, izvo zvinozoita kuti chirwere ichi chizodzoka neukasha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzami.
Munhau dzemitambo, vatambi veZimbabwe vari kuFrance, Marshall Munetsi naTinoka Devere vanova shamwari zvakare vakapinda munhandare yekutanga vachitambira zvikwata zvakasiyana siyana. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Kadewere naMunetsi ndivo vamwe vevatambi veZimbabwe vakatifararira pasi rese vakapinda munhandare mukupera kwesvondo. Chikwata chakadewere cheLyon ndokukunda Reims ya Munetsi 3-0. Kadewere akazoburitswa kuchipinda Musa Dembele mushure mekunge mutambi wemuZimbabwe uyu ari vachibudzwa chakarambirwa nemubati wepembe zvichinzi offside. Vanoita zvekubheja mitambo vamunache shiri chena vari kuchema nechibodzwa chakarambirwa ichi mushure mekunge vaisa mari yavo kuti Kadewere achakanda chibodzwa.
Inamuwana vakabhejera tinokadero takavatagwesa apa e vakaramba achiribhura mutambo
Munetsi haana kuya kuzotambira Zimbabwe mumutambo neAlgeria uyo wakaita mangange 2-2 masvondo maviri apfuura nemhaka yekukuvara. Kadewere naMunetsi ndevamwe vevatambi vemuZimbabwe vakatifararira pasi rese vaive munhandare mukupera kwesvondo. Chikwata chaKnowledge Mushona chakaitawo mangange 1-1 neStandard League, apo Mushona aitarisirwa kunzi angakande chibodzwa. Vamwe vatambi vemuno tendaidarikwa weNottingham Forest, Teenager Debe weMalatya Sport na Jordan Zemura weBournemouth havana kupiwa mukana wekupinda munhandare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa kupararira kwechirwere cheCovid-19 uye kutambidzanwa kwemasimba muAmerica pakati pemutungamiri wenyika vaDonald Trump nevakavakunda musarudzo vaJoe Biden. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro renhau zvakare. Mumwe munhu ofa nechirwere cheCovid-19 kumaTheveland South neZuro, vamwe vanhu zana nemakumi maviri nevasere vachibatwawo nechirwere ichi munyika. Amai Mary Mubayiwa, mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vavari kunetsana navo voenda kudare vari muambulance. Nyaya yekugamuchidzana masimba muAmerica yoenderera mberi kunyangwe vaTrump vari kuti havasi kutambira zvakabuda musarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.